This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7, nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikute penyura tiri pamuzinda we Voice of America, urimu Washington DC.
Le is Studio 7, umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechishanu kubvumbi 8, 2016. Makaterera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 11605 ne 15775 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini Jonga Kandemiri ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tiri kutaura kuti aiwa chokutanga chirozvo kuti urombo hwanyanyisa muZimbabwe. Munhu wese amurombo. Tinoda kutaridzira kuti vanhu vafa neurombo. Tinotaridzawo kuti kune mari dzamakadya 15 bhiriyoni yamakataura mega vamugabe. Tiudzei kuti mari yakafamba sei uye muchaidzora sei.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vamogen tsvangirai vanoti vachatungamira mbune mukuratidzira kuri kurongwa nebato ravo svondo rinouya. Gavhuna weRBZ vaJohn Mangudya votaura nezvekushomeka kwemari munyika kudare reparamende.
Handityi kuzvitaura kuti mabasa aJonathan Moyo aya nehama dzake ndivo vari kuzviita kuti vawane pekuhambisa usu hwavo hwatafugura pachena nemagonere edata gona atagara tichiita munyaya dzezvematongerwo enyika.
Vakarwa hondo yerusununguko voenderera mberi nekukandirana makobvu nematete nemamwe makurukota emuhurumende akaita savaJonathan Moyo, vachiti ndo vakanyora tsamba iri kutenderera ichinzi yakanyorwa navaKris Mutsvangwa kuna vamugabe vachikumbira ruregerero. Tichakupai nezvemitambo yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gavhuna webhanga guru renyika reRBZ vaJohn Mangudya nhasi vaudza nhengo dzeparamende kuti bhanga ravo nemamwe mabhanga akaunza munyika mari inodarika mamiriyoni mazana maviri emadhora kubva muna ndira kusvika pakutanga kwemwedzi uno. Asi izvi zviri kutadza kupedza dambudziko rekushayikwa kwemari munyika. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vamangudya avo vange vachitsanangura nhengo dzekomiti yeparamende inoona nezvemari kuti dambudziko remari mumabhanga riri kunyanyokonzerwa nekuti nyika iri kutenga zvinhu zvakawanda kunze kwenyika asi iyo isina zvakawanda zvainotengesa. Vatiwo chimwe chiri kukonzera kushayikwa kwemari inyaya yekuti nyika iri kutenga chibage zvichitevera nzara yakakonzerwa neEl Nino, pamwe nekuti vanhu havachina chido chekuchengetedza mari dzavo mumabhanga sezvo vari kubhadhariswa mari yakawanda pakushandisa mabhanga. Asi vati zvisinei hazvo, bhanga ravo nemamwe vari kuronga kunza imwe mari munyika kuitira kupedza dambudziko iri.
So we are importing more cash for the to meet the demand, but unfortunately it's not overnight to be received in Zimbabwe. There's a lead time between placing an order and receiving of the foreign exchange. It can take a week from ordering to utilization.
Vatiwo mabhanga matanhatu pamabhanga gumi ari munyika ndiwo chete ari kupinza mari munyika. Vatiwo kutanga kwemwaka wekutengeswa kwefodya kuchaunzawo mari yakawanda munyika. Zimbabwe yakatarisana nedambudziko rokushayikwa kwemari mumabhanga, uye vamangudya vati mabhanga anofanira kubhadharisa vanhu mari shoma pavanoshandisa mabhanga, pamwe nekuona kuti veruzhinji vasina maaccounts kumabhanga vapiwa mukana wekuvhura maaccounts. Mabhanga mazhinji ari kupa vanhu mazana maviri emadhora kana mari iri pasi pazuva nekuda kwekushoma mika kwemari. Zvinhu zvakanaka, mabhanga anopa vanhu zviuru zviviri zvemadhora kana kudarika pazuva. Pavabvunzwa kuti sei vasiri kushandisa mari yemuno iyo vanokwanisa kudhinda kana yave shoma mabhanga, vamangudya vati nyika isati yakwanisa kuita zvinodiwa kuti itange kushandisa mari yemuno zvekare.
We agree with you about lower currency, but not now because we have satisfied conditions which we do believe are necessary for us to proceed with the lower currency.
Vati chikuru chapedza dambudziko rokushaikwa kwemari munyika, kugadzira nekutengesa zvinhu zvemuno kunze, pamwe nekuumba mitemo inoita kuti vemabhizimisi vekunze vauye kuzotanga mabhizimisi munyika. Zimbabwe iri kushandisa mabhiriyoni manomwe madhora kutenga zvinhu zvekunze, iyo ichitengesa kunze zvinhu zvinokosha mabhiriyoni matatu chete emadhora. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Nengwe bato rezanu PF Politburo amai Victoria Chitepo, vanove mudzimai wegamba renyika uye vaivesa chigaro wezanu PF vaHebert Chitepo vashaya. Amai Chitepo vanga vane makore makumi masere nemapfumbamwe ekuberekwa. Amai Chitepo vanonzi vashaikira mumba uye mwana wavo Tokozile atenda kuti amai vake vashaya apo vanga vakamirira kuenda kumusangano weCentral Committee wezanu PF. Mutungamiri weMDCT vamogenchangirai vanoti vari kuzotungamira mbune kuratidzira kwebato ravo musi wa 14 kubvumbi. Bato reMDCT rinoti riri kuda kuratidzira nezvekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika munyaya dzezveupfumi izvo zvapa kuti vanhu varasikirwe nemabasa. Vatsvangirai vanoti nyaya yehuori hwakapawo kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vatende kuti nyika yakarasikirwa nemari inosvika mabhiriyoni 15 emadhora, imwe nyaya yavakurudzira kuti vange vachipinda mukuramwa mabasa mukuratidzira izvo zvavafuratidza mwoyo. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vatsvangirai.
Vanhu vari kuti action, vanhu vari kuti hatingagoni kusvika 2018 nemaomero aita zvino. Saka tine musangano taitaura kuexecutive chiti isusu musi wa 14 takataura nemapurisa, musi wa 14 ndo musi watiata mass demo yedu tichitarisa kuti zvinhu zvaoma ende vamugabe vanofanira kumuka mabrandeti avari, nokuti hakusi kunyeba kuti zvinhu zvaomera vanhu. Kusorova problem yemaho veterans hatsi kusorova problem yenyika. Maho veterans vanosoroverwa nyaya yako when the economy is ticking. So priorities dziri kusiyana. Yes, maho veterans vane maproblems and we all see the problems, but ngavazive kuti nyaya yokuti nyika yagadzirwe macrisis ainayo it's a priority.
Saka chinangwa chekuratidzira apa chinenge chiri chei chaizvo?
Tiri kutaura kuti aiwaka chokutanga chiripo icho kuti urombo hwanyanyisa muZimbabwe. Munhu wese amurombo, tinoda kutarisira kuti vanhu vafa neurombo. Tinotarisirawo kuti kune mari dzamakadya 15 bhiriyoni yamakataura mega vamugabe. Tiudzei kuti mari iyoyo yakafamba sei uye kuchaidzora sei. Kune nyaya yekushaya mabasa. Ndakangoti overall it's a social demonstration of discontent or inozi public expression of discontent. Kuti it's still business as usual, but it is an expression yatoda kutaridzira. And we are inviting everyone to play a part. This is no longer the issue yongoregera. Munhu wese anofanira kutrya to make an effort to express this.
Vatsvangirai vanenge varipo here pamberi apa?
Hatishaizvo. Ndotonzwaropa kumhanya manje.
Mutungamiri weMDCT vamogenitsvangirai vachitaura parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Nekuda kwematambudziko ave kusangana nevarimi vefodya ekutadza kutora mari dzavo kubva kumabhanga mushure mekunge vatengesa fodya yavo, masangano ose anomirira varimi akurudzira kuti kuve nemusangano wechimbi-chimbi wekutsvaga nzira dzekugadzirisa dambudziko iri. Mukuru werimwe remasangano anomirira varimi reZimbabwe Commercial Farmers Union, vaJeremiah Tevera, vanoti musangano uyu unotarisirwa kupindwa nemapoka ose ane chekuita nenyaya dzekurima pamwe nevane chekuita nenyaya dzemari vanosanganisira veRBZ nemasangano akaita seBankers Association of Zimbabwe pamwe nemapoka nemapazi ehurumende. Varimi vanonzi vari kuchema nedanho rakatorwa neRBZ yakabatana neTIMB rekubatani dzinodzokorora. Vanonzi vari kuchema nedanho rakatorwa neRBZ yakabatana neTobacco Industries Marketing Board rekuti mari dzekutengwa kwefodya dziiswe mumabhanga evarimi kwete kuti vapiwe dziri keshi pavanenge vangotengesa fodya yavo kumisika. asi nekuda kwekushomeka kwemari mumabhanga, varimi ava vanonzi vaive kutadza kutora mari idzi vachitenga zvavanenge vachida zvekugadzirira mwaka unouya. Chimwe chinonzi chachemedza varimi ava mitero inonzi iri kubatwa nemabhanga. Ngatinzwei hurukuro yataita navatevera pamusoro penyaya iyi.
Takaita misangano nevakuru veCIMB vakatotidaidza ivo vachitipa neurongwa hwafungwa nebhanga guru renyika hwekuti varimi vefodya vapindewo muyavanoti financial inclusion. Inzi mari dzavo zhinji vanga vachingopiwa ari macheki vochinja votoenda. Saka vaisangana nematambudziko ekubirwa nekutengawo zvimwe zvinhu zvavanenge vasina kumbogarira pasi kuti vanyatsoronga zvakanaka. Saka tasangana neveTIMB sevamiriri vevarimi. Takaudzwa kunzi ndo zviri kusajestwa kana kuti kupropozwa nereserve bank.
Saka makazvitambira sei mushure mekunge matsanangurirwa nenyaya yeurongwa hweTIMB?
Mabhengi vanhu vanga vasisina chivimbo nekuita kwawo kubvira kumashure uko. Mari dzevanhu dzakambotsakatika kumabhengi. Ukaita mari kubhengi haibereke, inotopera nemacharges avo. Saka vanga vatiudza kuti pane urongwa hwekuti macharges aya abviswe. Zvemitozivawo kuti mabhengi acho mari ikaiswa kuinobereka here uye munhu anoiwana here mari yake. Saka taisa zvikumbiro izvozvo tatakatarisira kuti tichazowana anza yekuti RBZ yapindura zvipi nezvipi. Saka pane kuti tiwane anza iyo haina kuuya. Chatakangozoona isusu yanga yava press statement pakati peRBZ neTIMB yekutoita sokuti yatova directive.
Saka imi mune matanho hamuri kutora here sesangano rinomirira varimi kuti mubatsire varimi vaakutadza kutora mari dzavo kumabhanga?
Ya, tatodaidzira musangano nevanhu vacho ivavava musi wemande.
Mukuru wesangano reZimbabwe Commercial Farmers Union vaJeremiah Tevera vari parunare muHarare neStudio 7. Zvinhu zvinonzi zvinenge zvaramba zvakaita manyama amire nerongo mubato rezano PF sezvo kukandirana makobvu nematete kuri kuenderera mberi mubato iri. Nezuro, mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakaita musangano nevesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association mukuedza kugadzirisa zvimwe zvezviri kunetsa. Asi nhasi zvabuda pachena kuti hondo iri kuenderera mberi pakati pevarwi vehondo yerusununguko ava nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe nemamwe makurukota akaita savaJonathan Moyo navaSevia Kasukuere. Vakarwa hondo vasimbisa kuti havachadi kuti panzi pamberi naamai Grace Mugabe, asi kuti vaMugabe chete nebato ndo vanofanira kurumbidzwa. Pane tsamba yanetsawo pamadande mutande ichinzi yakanyorwa naSachigaro weZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaChris Mutsvangwa vachikumbira ruregerero kuna vaMugabe. Asi vakarwa hondo ava vanoti aya mabasa amuzvinafundo vaJonathan Moyo. Studio 7 aina kukwanisa kubata vaMoyo, amai Mugabe kanawo vakasukuwere sezvo vanga vari mumusangano weCentral Committee yebato ravo. Asi takwanisa kubata mutauriri wesangano revakarwa hondo vaDouglas Mahia kuti tinzwe nezvemusangano wavo nezvimwe zviri kuitika mubato rezano PF muhurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Wakafamba zvakanaka. Chaizvo zvandinofunga kuti unaku hwacho ndehwekuti ukaonawo pana anoda kuona zvakanaka anozviona zvakanaka, asiwo anoonawo neziso rokuti ari kutsvaga zvakashata anogona kungozonangana nezvakashata zvakanaka usiye.
Vamwewo munyika vari kuchema chema kuti munenge makanyanyotarisa zviri kunetsa vakarwa hondo ava, asi musingatarisiwo kuti nyika inenge yaenda kumawere.
No, kana tichitaura pamusoro pezvine chekuita nezvenyaya dzezvematongerwo enyika yatakataura, yandinofunga kuti newewo unonzwisisa kuti takataura nyaya yekuti mudzidzisi wegwara remusangano anofanira kuwanikwa kubva muvarwiri verisununguko.
Saka apa muri kuti vakasukuera vanofanira kusuduruka poya munhu akarwa hondo?
Izvozvo izvodai kutaura kwavaita kuriko kwaive kuita zvaitonyanya kubatsira nekuda kwekuti zvinoita kuti zvinangwa zvedu zvatakataura zvikasire kuiswa muzviito.
Ko, panyaya yemaslogan apa vamwe vanga vari kuti munenge mamanangana naamai kuti hapana mumwe munhu anofanira kuitirwa slogan kana kunzi pamberi naye kunze kwebato navaMugabe, mungajekesa?
Maonero zvavo anoita munhu maonero ake, asisu chinangwa chedu chachiri chokugadziridza zvinhu zvatata kuona nekuti kwete ivo vega asi nomumwe munhu anongofunga kuti iye anenge akapenga mazuva ano kana kuti mari yake inenge yamuwandira anga akungoiswawo paslogan tichibva kuhondo isusu hapana pamakambonzwa pachinzi pamberi nasari ava mai tisati taanavo saka vasiri ivo vatakanangana navo tiri kungoita sezvataiita chete
vamaiya tsamba iri kutenderera iyi pamadande mutande esocial media ichinzi yakanyorwa navamutsvangwa ndeyechokwadi here
ndangaida ngokurudzira vanhu kana kuvayeuchidza kuti vazive kuti vamutsvangwa munhu akashandira hurumende kucio munhu akashanda akamirira hurumende kunze kwenyika akaita cabinet minister anoziva tsika dzehurumende kana ainge akada kuita izvozvo haaigona kuzoishambadza kushambadzwa kwairi kuitwa nevanhu vagara vari vanhu vanopikisana kana kurwisana nemao veterans handityi kuzvitaura kuti mabasa ajonathan moyo aya nehama dzake ndivo vari kuzviita kuti vawane pekuwandisa usu hwavo hwatafugura pachena nemagonero edu atagona atagara tichiita munyaya dzezvematongerwo enyika.
Mutauriri wesangano revakarwa hondo vaDouglas Maiya vachitaura parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, bato reZANU PF riri kuita musangano waro weCentral Committee nhasi pamuzinda waro muHarare. Musangano uyu wakanangana nekuedza kuunza kuyanana mubato umu umo mapindwa naPongwe. Panonzi pane kunetsana kunotyisa mumatunhu akaita semasvingo, Midlands, Mashonaland East, Mashonaland West neManicaland, uko kunonzi kuri kunetsana vanhu vari muzvikwata zvinonzi zviri kunetsana zvetimu Lacoste inonzi inotsigira vaEmerson Mnangagwa neGeneration 40 inonzi ine rutsigiro rwemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Vari muzvikwata izvi vanoramba havo kuti vane chidokwa-dokwa chekuda kutora chigaro chavaMugabe. Blessing abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaJoy Mabenge.
Zviri kuratidza kuti musangano weZANU PF uyezve zvinhu munyika hazvisisina kumira mushe, hazvisina kumira zvakanaka vaMugabe vai pachipanera. Kwave kutsvaga kuti vaone kuti voyananisa sei musangano wavo. Watagara tichingotaura kuti musangano weZANU PF wave zinyekenyeke. Wave musangano wakapindwa naPongwe nekuti zvaive kare hasiso zvatiri kuziva zvauri pari zvino. Saka vaMugabe pachirungu anonzi aya akunzi madesperate measures kuzama kuti vangagadzisawo zvinhu musangano mavo, musangano wavo watiri kuona tese tese kuti aiwa wamusangano wakuita kunge waputsika.
Asi zvavari kuita izvi zvingashanda here? Chii chingaitwe kugadzirisa matambudziko emuZANU PF?
Dambudziko remuZANU PF vaZulu rinozivikanwa nemunhu wese. Dambudziko remuZANU PF idambudziko rekuti zvinozivikanwa pasi rose kuti vaMugabe utongo hwavo hwaakusvika kwamvura yacheka makumbo. Zvino ivo kuramba vakaisa padundundu nyaya yekuti ndiani achatora matomo kana ivo vasisipo ndo zviri kuita kuti nge mune makakatanwa atiri kuonaya. Saka vaMugabe vangasangane zvavo nevarwi vehondo yerusununguko vagotaura chino nechocho chero vasingatauri kana kuti vasiri kugadzirisa nyaya yekuti ndiani achazobata matomo muZANU PF kana ivo vachinge vasisiri pachigaro ndiani. Vangataure zvese izvo asi kana vakasagadzirisa nyaya iyoyo hakunenge kuri kutungana kwembudzi, kunenge kuri kungotambisirana nguva.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaJoy Mabenge vari parunare muHarare. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi. Gurukota rezvekunze kweAmerica vaJohn Kerry vatanga nhaurirano nevakuru vakuru vemuIraq murwendo rwavo rwezuva rimwe chete kuBaghdad, uko vachisimbisa rubatsiro rweAmerica kuhurumende yemuIraq. Hurumende yeIraq yakatarisana nedambudziko munyaya dzematongerwo enyika nyaya upfumi pamwe nekugadzikana kwenyika. Vakeri vati ino inguva yakaoma muIraq. Vaenda kuIraq vachibva muBahrain murwendo rusina kuziviswa. Uru rwendo rwavo ndirwekutanga kubva pavakapedzisira kushanyira nyika iyi muna 2014. Nyaya dziri kubudiswa kubva mumagwaro ePanama Papers akawanikwa kubva kukambani yeMossack Fonseca idzo dziri kubata-bata vakuru vezvematongerwo enyika vemuChina dziri kubuda panguva iyo vanoita zveuori vari kuomeserwa nehurumende yava Jinping. Vanhu vanodarika zviuru makumi matatu vasungwa muChina kusvika parizvino. Asi vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti izvi zviri kuitwa senzira yekuranga vanopikisana nehurumende. Mumwe mutori wenhau anoshanda nemedia center vaMalvin Mukudu vambochengetedzwa zvakare nemapurisa nhasi. Izvi zvinotevera kumbochengetedzwa nekubvunzurudzwa kwemukuru wemedia center vaErnest Mudzengi neZuro nezvenyaya yakanyorwa nedandemutande remedia center nezvekubhombwa kwegushungo dairy. Mukuseya nyaya iyi, Blessing Zulu abata gweta rava Mukudu vaGift Mutisi.
Vamutora vachingoita zvavakaita vaMudzengi neZuro vachiti vari kuda kubatsirwa, ivo mapurisa ndo vari kuti vari kuda kubatsirwa neinformation. I think ine chekuita nezvepublication yakaitwa pawebsite yavo. Ini handira kukwanisa kunzwa zvavanga vachitaura nekuda kwekuti vanenge vaita mainvestigations avo mapurisa. Asi ndabvunza vamukudu vari kutiwo mapurisa vaingoda kungonzwa kuti information yakabva kupi, yakapublishwa saivo saeditor vaionawo senyaya iyoyi pavakaipublisha bacho.
Saka ivo vapindura kuti kudii, yakabva kupi nyaya iyi?
Ivo vari kuti vakapiwa najournalist wavo, I think vanonzi vamulondlos.
Saka vaakutsvagwawo futi ivawo nemapurisa?
Vati vari kuada nemhandi.
Gweta vaGift Mutisi vari parunhare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Vanhu vakawanda munyika vatarisana nenzara inotyisa zvichikonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura uye kusagadziriswa kwemadiridziro nehurumende. Vanhu vanopfuura mamiriyoni mana vanonzi vakatarisana nematambudziko ekushaya chikafu. Sangano reWorld Food Program rinoti riri mubishi kutsvaga mari yekubatsira vanhu ava, asi mari yacho inenge iri kunonoka kuwanikwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Mavelas Muhlanganya uye weStudio 7 abata vaTobias Sivanda.
Kune nzara zvokutoti rubatsiro ruri kunzi vanhu vari kubatsirwa tinoruhwira kune dzimwe nzvimbo, kunyanya tongova kuti kuna namasvingo vari kubatsirwa kana kuti vanhu muZimbabwe vari kubatsirwa, but kunoku chaiko kuti vanhu vabatsirwe zviri kunetsa, hatisati tambobatsirwa kana kumbowana rubatsiro. Pakambouya vekee vakatora vanhu vashoma shoma vakavapa mwedzi miviri, ende mvura haina kunaya, hakutorina mbeu, hatina kutombogara tadya chinonzi chibage kana kuti zvekumunda. Sekutoti vanhu vakatopedza mombe dzavo vachitengesa pakambotengwa $50, mbudzi dzaitengwa $5. Saka vanhu vari kutonetseka kutoshaya kuti torarama nei, nyange nehurumende yacho kuti isvike itiudze kuri kunetsa. Izvino ndopatakahwa kuti pari kuuya GMB ichitengesa chibage.
Chibage ichi chichange chiri kuuya kubva kuGMB, vanhu vane mari here yekutenga chibage ichi, uyezve chiri kunzi chinenge chichitengeserwa ani nemari?
Chiri kunzi chinenge chichitengeserwa vanhu, but vanhu vacho havana kana mari, ende anzi pa50 kg inenge chinzi $15. Saka vanhu havatombokwanisi kuwana mari iyoyo, kana mari shoma chaiyo, nyange chikauya chikanzi $5, vanhu havakwanisi kuiwana mari iyoyo kuti vateke chibage. Saka vanhu vari kutotambura.
VaTobias Vanda mugari wekugokwe vanga vari parunhare kugokwe kwakare naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Mashoko anotevera anoburitsa pamire hurumende yeAmerica. Nigeria inyika ine zvakawanda vanorwira kodzero, vanoita basa ravo nemazvo uye ine tsika nemagariro anogona kudarika paari. Nigeria inyika ine mukana mukuru wekubudirira munyaya dzezveupfumi. America inoti inoda kubatsira Nigeria kuitira kuti ibudirire. Ndosaka America yakaparura chirongwa chichaita kuti nyika mbiri idzi dziite mushandira pamwe cheUS Nigeria Binational Commission. Gurukota zvekukwidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaJohn Kerry Vakati vari kunzwa manyukunyuku kuti Nigeria iyo iri pasi pava Muhammadu Buhari yazvipira kuvandudza upfumi hwayo. Pamusangano uchangobva kuitwa, vakeri vakati America ichawedzera nemazana matanhatu emamiriyoni emadhora pamari yaichabatsira Nigeria. Mari yakawanda inonzi ichashandiswa mukurwisa zvirwere zveHIV, AIDS, malaria neTB. Imwe mari ichashandiswa mukusimbaradza magetsi pasi pechirongwa chava Obama chePower Africa uye cheFeed the Future, icho chasimudzira mabasa ekurima. Vakeri vanotiwo America ichabatsirawo Nigeria mukukunda chikwata cheBoko Haram uye kubvisa zvose zvakakonzeresa kuti Boko Haram ivepo. Mashoko aya anoburitsa pamire hurumende yeAmerica. Munhau dzemitambo. Makundano eCastellaga Premier Soccer League apinda mutsvondo repiri. Pamutambo watambwa nhasi, Harare City yarakasha chikwata cheMutare City 4-1, asi maziso ose ari pamurayiridzi weDynamos Paulo George Silva, uyo akonzera mutauro wakanyanya munyika. Kochi chiri kuita kuti Dinamo Dimbare inge ichiita matambudziko aya? Mutoro wedu wenhau dzemitambo, Michael Okariati, anotipa nyaya iyi.
Vamwe vatsigiri veDynamos vatove kushedzera kuti Silva ngasiiswe basa mushure mekuzvamburwa kwakaitwa chikwata ichi neChicken Inn svondo rapera. Kunyunyuta uku kunogona kuwedzerwa kana chikwata ichi chikakundwa nemusi wemugovera apo chiri kusangana netriangle iyo iri kurayiridzwa naDave Mandugora. Triangle yakakunda Harare City 1-0 mumutambo wayo wekutanga. Vatungamiri veDynamos vakapa Silva mitambo mina kuti akunde vachiti ivo akatadza anosiswa basa. Sachigaro weDynamos vaKeni Mbaiwa vanoti ivo zviri mugwara reDynamos kuti murayiridzi akatadza basa anodzingwa. Asi mutambo uri kunyanyotaurwa nezvavo ndekuyo uri kuBaba Field Stadium pakati pezvikwata zviri kubhebha moto cheHighlanders necheFC Platinum. Zvikwata zviviri izvi zvakakunda mumitambo yazvekutanga. Highlanders yakarakasha Hwange 3-0 panguva imwe cheteyo FC Platinum yakadambura Chorocho Pirates 2-1. Mutsigiri weHighlanders vaProsper Musina zviriyo vanoti Highlanders iri kutora mapoints matatu mumutambo uyu. Chikwata cheMagreen Machines cheCapes United chakananga kungezi Platinum Stars uko chine mutoro wakaoma. Zvikwata zviviri izvi zvakakunda nezvibodzwa 3-0 svondo rapera. Ngezi Platinum Stars ichidambura Mutare City uko Capes United ichirova chapungu. Zvikwata zvemubhulawayo zviviri cheBhulawayo City chiri kudamburana nechikwata cheTorocho Pirates. Totarisa mutambo weRugby. Chikwata chenyika chemaSevens chemaCheetahs chiri kuHong Kong uko chiri kurwira kupinda mugungano rakakosha reHSBC World Series umo mune zvikwata zviviri chete zvemuAfrica, South Africa neKenya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa nyaya yemusangano wakaitwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nevakarwa hondo yerusununguko neZuro muHarare. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext message panhamba inoti 1-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai. Sezvengu yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Gavhuna weRBZ vaJohn Mangudya vanotaura nezvekushomeka kwemari munyika kudare reparamende. Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaMorgan Tsvangirai vanoti vachatungamira mbune mukuratidzira kuri kurongwa nebato ravo kuitwa svondo rinouya. Vakarwa hondo yerusununguko voenderera mberi nekukandirana makobvu nematete nemamwe makurukota emuhurumende akaita savaJonathan Moyo, vachiti ndo vakanyora tsamba inonzi iri kutenderera ichinzi yakanyorwa navaChris Mutsvangwa kuna vaMugabe vachikumbira ruregerero. Tabva tasvika kumagome echirongwa chedu chanhasi, tinoemba kuti muchange mine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndokusiya mina Chris Gande.
Thank you, Jonga Kandemiri. Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, April 8th, 2016. Thank you for joining us live from Washington. This is Chris Gande. Here are our top stories this evening. Victoria Chitepo, the widow of the late national hero Herbert Chitepo, has died. President Robert Mugabe says Zimbabwe will try all it can to make war veterans happy.
We shall try to the best of our ability to do those things that should be done in order for the rest of our lives to be a little happier than they have been.
Zimbabwe's central bank imports cash in an attempt to ease money shortages.
We are importing more cash to meet the demand, but unfortunately, it's not overnight to be received in Zimbabwe.
And Zimbabweans speak out on the country's forthcoming 36th independence anniversary.
Whilst we are celebrating, all these people who died liberating in the war of liberation, if they're given a chance to look back and say what is happening in this country, honestly, they'll be disappointed.
These stories and much more coming up. Stay tuned. Victoria Chitepo, the widow of the late national hero Herbert Chitepo, has died. According to the state-controlled Herald newspaper, the late 89-year-old former minister was also a member of ZANU-PF supreme decision-making body, the Politburo, was found dead today at her home by a relative. The newspaper reports that the relative who found her body had visited the home to ferry Chitepo to a ZANU-PF Central Committee meeting. The newspaper says her death was confirmed by her daughter Tokozile. Herbert Chitepo was ZANU chairperson. ZANU-PF spokesperson Simon Kaya was not available for comment. President Robert Mugabe says Zimbabwe will try all it can to make war veterans happy. Addressing thousands of war veterans yesterday in Harare, the president apologized for failing to hold regular meetings with the former freedom fighters over the years. The war veterans demanded a big stake in the country's political realm, including an increase in the number of ministerial posts, among several other issues. The president told the former fighters that the country will try by all means to take care of some of their needs.
You are the brave ones. I say well done to you. And thank God you're still alive. I'm sorry we have not had this opportunity before, nor have we had the facilities with which to thank you sufficiently. But as I said, we have tried now to have a ministerial facility which can, on a regular basis, tell us what should be done, and done quickly. And we shall try to the best of our ability to do those things that should be done in order for the rest of our lives to be a little happier than they have been. Just a little happier, because maximum happiness is not yet possible before we create resources. But we will try our best. All of us, as you see us, will be working together. Even those in defense, those in the public service. Some of you are in the public service, in the private sector.
That was President Robert Mugabe addressing war veterans in Harare yesterday. Critics and analysts have described as grandstanding and cheap politicking promises made by President Mugabe that he's ready to step down any time if his party or the people say so. Addressing thousands of former freedom fighters in Harare yesterday, the 92-year-old leader condemned elements in his ZANU-PF party fighting for his position, saying he was still firmly in charge. He said, quote, "I'm there at the mercy of the people. If the people say go, I go. The party, I go. But if the people say we still want you, I stay. Let's get organized. Let us not bother ourselves with succession and things like that." Unquote. Political analyst Brilliant Mhlanga tells Studio 7's Ntungameli Nkomo that President Mugabe is simply bluffing and has no desire to leave office.
So you are sort of daring people to say, well, if you feel you no longer want me, tell me directly. But he knows that no one is going to tell him that. Even when he invited the war veterans, he invited them, obviously, as a stunt of daring them to say, well, come and tell me this after I've beaten you up and water-hosed you the way he did a couple of months ago. So he is clear on what he's doing. That he is daring everyone, he's challenging them. He actually understands that he is, in fact, indeed the center of power and a kind of king, a monarchical leader. This is basically what he was saying there.
If people in ZANU-PF are really fed up with Mr. Mugabe, why then can they not tell him to step down? Because he says if that were to happen, he would oblige.
Well, the reality is that he has created over the years this culture of him being infallible, this culture of him being this very fearsome leader. So the point is, people in ZANU do not respect him anymore. They actually fear him, so they cannot tell him directly. But it's natural. You can clearly see that people don't want him, but they are afraid of telling him.
And that was political analyst Brilliant Mhlanga on the line with reporter Ntungameli Nkomo from Britain.
Hello there. To mark Zimbabwe's 36th independence anniversary, Studio 7 will be giving out solar-powered radios or T-shirts for our lucky winners. Simply invite 10 friends to join our VOA Studio 7 Facebook page. Ask them to like our page. Keep their names so we can verify your claim. We will also be running a daily competition for lucky winners. You only need to answer a simple question about Zimbabwe's independence. The draw will be conducted April 18th, Independence Day. Don't be left out.
And the question for today is, who was the first ZANU leader? You know the answer? Text is to 202-465-0318. And the answer to yesterday's question is Kenan Sodindo Banana. A Zimbabwe Central Bank governor says the financial services sector imported $216 million between January and April this year in a bid to ease cash shortages, but this has failed to improve the situation. Our correspondent Ivan Chifera reports from Harare.
There is no faction, there is no one in ZANU-PF who claims to be a leader of a certain faction.
Yeah, the issue is not the absence of unity. It is the absence of a succession plan. That is why.
Yeah, but this succession plan, but Comrade Mtaza, this succession plan is brought for discussion by outside the media, by foreigners. But this succession.
Sorry about that technical hitch. We'll get back to that story. But meanwhile, in 1979, while nationalist leaders were locked in negotiations for Zimbabwe's independence in England, ordinary people waited in anticipation for a breakthrough that would bring an end to years of war and destruction. With the country's Independence Day just a week away, some Zimbabweans say the fond memories of 18th April 1980 are in stark contrast to the prevailing hardships in the country, rendering the meaning of independence meaningless. Our correspondent Taurai Shaba brings us more.
52-year-old Anastasia Moyo, a Bulawayo resident, was a teenager at the height of the Liberation War in the late 1970s. Mrs. Moyo had to abandon books after the mission school she was attending was closed in 1978 as the war was reaching its climax. Mrs. Moyo says she vividly remembers Independence Day in 1980 as she, along with her siblings and other locals, celebrated the birth of a new nation with excitement mixed with happiness and fervent hope for a brighter future.
We had believed that Zimbabwe had come. It was my two sisters and my brother, and my father had actually given in to the pressure because we were teenagers at that time. We had even wanted to go and meet Joshua Nkomo in Harare, but it failed because of logistic problems in terms of transport. We went to Baba Fields and it was so full. People were singing the war songs that they used to sing there. It was just a hive of a happy event for the people. The air was filled with happiness.
Mrs. Moyo draws a sharp contrast between the first independence commemoration and the ones in the recent past. She says the optimism for a better life shared by the majority in 1980 is now turned into despair and frustration as life has been getting increasingly tough over the years. She says many people her age feel that despite the racial discrimination, they were better off under white rule.
Today is disastrous in that there is no industry. People are not working and there is no food on the table. Everyone is on the street. They are selling. And even if they are selling, you have the city council police who will occasionally arrest these people who are trying to make an honest living to pay rentals to send their children to school. So it's now so painful to be in Zimbabwe.
Mpo Mhlophe, another Bulawayo resident, says Zimbabwe's independence brought with it a mixture of happiness and a sense of relief. Mhlophe's parents had been heavily involved in the armed struggle, and she, together with her siblings, often had to stay with relatives as their Pelandaba home was constantly under siege from Rhodesian security agents. For Mhlophe, Independence Day was a family affair with a number of people converging at her parents' home for a get-together in honor of the day. Retired Colonel Patron Nketa Kuchwekaya was a cadre in the Zimbabwe People's Revolutionary Army, or ZIPRA, the armed wing of ZAPU, then led by Joshua Nkomo. Kuchwekaya operated in the northern part of the country. At the end of the war, he was one of the people responsible for overseeing the movement of ZIPRA combatants into the assembly point at Rukomechi in the Zambezi Valley. Kuchwekaya spent Independence Day confined in the camp with other ex-combatants, but says there was an all-round feeling of happiness.
We were celebrating that independence has arrived. They came to deliver some OPEC beer. I think that's what we saw. There was not much activity happening, but we're rejoicing that at least the country is liberated. We just hope that things were going to work okay for everybody.
Kuchwekaya laments the prevailing hardships and says the fallen heroes who gave their lives for the independence of the country must be turning in their graves.
There is one thing that you can feel around the country, especially amongst the youngsters. Poverty is growing. The few rich are getting richer each day. People have got multiple farms, and some people have got nothing. Factories have been closed, and things are not working for everyone. Whilst we are celebrating, all these people who died liberating in the war of liberation, if they're given a chance to look back and say what is happening in this country, honestly, they'll be disappointed.
Sifas Msipa, a veteran nationalist who is one of the few senior former ZAPU members remaining, also has a very clear recollection of Independence Day. Like most nationalist leaders and thousands of Zimbabweans, Msipa, who had participated in the Lancaster House negotiations in England, was at Rufaro Stadium in the then Salisbury, where the main celebrations took place.
Oh, it was a wonderful day. You know, it was wonderful to see Prince Charles bringing down the Union Jack and Mugabe hosting the Zimbabwe flag and so on. It was a glorious moment we will ever always remember.
Msipa agrees that independence no longer has much meaning to ordinary Zimbabweans.
I know speeches will be made, promises will be made, but life is getting tougher and tougher for our people. And yet, before independence, we were giving people that hope it would be a land of plenty, a country full of milk and honey, meaning there would be enough to eat, people would be happy. But all that is not happening. The speeches you hear at Independence Day and so on are just platitudes and nothing more.
Despite the current circumstances, there is no doubt that those who were old enough to be part of the first Independence Day celebrations have pleasant memories, which most of those born after independence find hard to comprehend, owing to the problems that have been brought on by several years of economic decline. Reporting for Studio 7 from Bulawayo, this is Taurai Shava.
Coming up, it's soccer time. Will Dimbare win or lose again this weekend? Stay tuned. But first, a look at regional and international news. U.S. President Barack Obama kicked off yesterday's final episode of American Idol, the Fox reality television series that ended its 15-season run after helping dozens of singers launch their careers. The U.S. State Department says it's profoundly disappointed in the Republic of Congo's election, which allowed President Denis Sassou Nguesso to extend his 32 years in power. Islamic State extremists are losing ground in Iraq. Their leaders and fighters are being eliminated, and the group's rank-and-file members are losing hope, U.S. Secretary of State John Kerry said today. And Russian aviation authorities say the pilots of a Fly Dubai passenger plane that crashed in Rostov-on-Don on March 19th had acted in a contradictory manner minutes before the plane crashed into the ground, killing all 62 people on board. Like we promised earlier on, here is the story in which the Zimbabwe Central Bank governor says the financial services sector imported $216 million between January and April this year.
John Manguya, who was called by the Parliament's Finance Committee to explain the current cash shortages in the country, said that the central bank imported $145 million between January and April this year, while six banks imported $118 million during the same period. Manguya said only six banks, down from 10 last year, had imported money, with the Stanbic Bank accounting for the bulk of the money at $45 million. He said the central bank is taking a number of measures to improve cash problems in the country, including the use of plastic money to reduce the pressure on cash supplies.
So we are importing more cash to meet the demand. But unfortunately, it's not overnight to be received in Zimbabwe. There's a lead time between placing an order and receiving of the foreign exchange. It can take a week from ordering to utilization.
Apart from importing cash, Manguya said there was need to boost production and craft policies that attract foreign direct investment. He added that the opening of the tobacco marketing season would improve the cash situation. He said the high cash demand was largely caused by the payment of civil servants' bonuses, the importation of maize owing to the El Nino weather phenomenon, and withdrawal of huge amounts of cash for speculative purposes due to lack of confidence in the banking sector. Manguya noted that Zimbabweans are no longer keeping money in banks due to high bank charges and failure to pay meaningful interest on deposits. Current cash shortages have seen banks limiting cash withdrawals to as low as $50 per day as banks try to ration cash among their customers. Asked why the Reserve Bank of Zimbabwe cannot revert to the use of the Zimbabwean dollar, which it can easily control, Manguya said that was out of question.
We agree with you about lower currency, but not now, because we haven't satisfied the conditions which we do believe are necessary for us to proceed with the law currency.
Zimbabwe's import bill stands at $7 billion against a $3 billion export bill, and Manguya said this could be rectified by boosting production and exports. The country's major foreign currency earners are tobacco, gold, platinum, diamond, and diaspora remittances. Reporting for Studio 7 from Harare, this is Ivan Chifera.
MDCT leader Morgan Tsvangirai says his party will go ahead with its planned protest over missing diamond proceeds of up to $15 billion. The party was asked by the Joint Operations Command to postpone their protest, which was supposed to be held yesterday. JOC, a state security organ of Zimbabwe's Securocrats, was concerned that the planned MDCT march clashed with President Robert Mugabe's meeting with war veterans. Tsvangirai speaks with Studio 7's Blessing Zulu about the march.
This mass demo is being organized under the theme of poverty. Poverty, which is now become endemic. It's no longer something to hide. It's something that is endemic to every family, to every Zimbabwean. And the question is, why demonstrate? We are demonstrating in order to express public discontent on the inability of ZANU-PF even to respond to various areas of national crisis. So that's what the purpose is. And we're also saying massive unemployment, poverty has increased. And besides, where is the $15 billion which President Mugabe said is one missing? It's a national expression of discontent, and we cannot just watch things.
Will Mr. Tsvangirai be leading from the front?
There's no need to lead from the front. We've always been part of this public expression. There's nothing new there. We want to make sure that we are part of that expression.
And you are going to participate? That's the question.
Yes, 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 definitely. And we are inviting everyone, every Zimbabwean who feels that this is the moment. We are not trying to overthrow government. We are just trying to express to government that this is the time to focus on the issues confronting the people.
And that was MDCT leader Morgan Tsvangirai speaking with Studio 7's Blessing Zulu. President Mugabe announced recently that diamond proceeds worth $15 billion were looted in Manicaland province.
Next, an editorial reflecting the views of the United States government.
Syrian regime aircraft reportedly violated the month-long cessation of hostilities by bombing the Deir al-Asafir district in southeast Damascus. More than 30 people, including women and children, were killed and dozens were injured. The United States is appalled by aerial strikes of March 31st on a school and hospital in the Damascus suburb. We condemn in the strongest terms any such attacks directed at civilians, said U.S. State Department spokesperson John Kirby. France also condemned the attack, saying it violated the truce. This abject act is designed to terrorize the Syrian people and sap efforts by the international community to find a political solution, said French Foreign Ministry spokesperson Romain Nadal. In joining the cessation of hostilities, the Syrian regime committed to full implementation of UN Security Council Resolution 2254, which called for an immediate end to any attacks against civilians and for all parties to comply with their obligations under international law. The United States calls for any attacks directed at civilians to stop immediately. As the U.S. continues to support UN-led negotiations towards a political transition that can end the Syrian conflict, we reiterate, said spokesperson Kirby, the need for all parties to the cessation of hostilities to comply with the terms and to observe international law.
That was an editorial reflecting the views of the United States government.
And now in sports news, the Castle Lager Premier Soccer League race enters its second round this weekend with focus on Dynamo's coach Paulo Jorge Silva. Reporter Michael Cariati tells us why.
Dynamo's impatient fans are already calling for Silva's head following the club's 3-0 defeat by league champion Chicken Inn last week and a number of controversial incidences off the field of play. Another loss this time around against Triangle will not be taken lightly, as Dynamo has not gone through such a disastrous path since 2011 when Lloyd Mtasa was sacked after only 6 games. Dynamo have given Silva 4 matches but he might not reach there, as club president Kenny Mbaiwa has come out in the open that their tradition is to fire coaches who fail to deliver.
If he doesn't deliver, our coach at Anamos is we don't keep you with fire.
However, Silva is buoyant and has promised he will deliver and bring the Castle League title to Dimbare despite the current setbacks.
I want to be champion and go to work every day hard for be champion. It's difficult. We have more 50 teams fighting and good teams, but I'm here for win. I go to win.
The biggest game of the weekend is the one at Babafield Stadium between On Fire Highlanders and last season's third place team, FC Platinum. Both teams posted wins in their opening matches of the season, with Highlanders thumping Wange 3-0, while FC Platinum were 2-1 winners over Cholocho Pirates. Although Highlanders have come out clear that their aim is to regain the title of the last one in 2006, FC Platinum coach Norman Mapeza says they do not want to put themselves under pressure by setting themselves some targets.
Thinking we'll see how it goes come end of the season. Otherwise, if we're going to give ourselves some targets, we're going to put ourselves under a lot of pressure.
At the same time, champions Chicken Inn are favourites to collect maximum points against newly promoted Border Strikers, while Ongezi Platinum Stars entertain Capes United. Both teams got off to a perfect start with Ongezi Platinum hammering Mutare City 3-0, while the Green Machine also hit 3 goals past Chapungu. Wange and Chapungu both lost their opening games by identical 3-0 margins and gauge each other at Ascot Stadium tomorrow. Another blowout derby is on the cards, this time between New Boys Blower City and Cholocho Pirates. Blower City picked up 1 point when the season opened, while Cholocho Pirates lost to FC Platinum. Now to rugby. The Zimbabwe Sevens team, the Cheetahs, are in Hong Kong, betting to qualify to join Kenya and South Africa as Africa's representatives in the Elite HSBC World Series. The Zimbabweans are in the same group with Germany, Hong Kong, and the Cayman Islands, which Zimbabwe Rugby Union's Director of Rugby, Brighton Chivandire, thinks they can win. The top team in the group goes through to the final qualifying round. Reporting for Studio 7 in Harare, this is Michael Cariati.
Remember to stay tuned for Studio 7 Live Talk at 8:30 p.m. today, when our host will be talking with listeners and experts about war veterans' fresh demands, including an increase in monthly payouts. If you wish to join the show, call us at 001-202-465-0318. The number again, 202-465-0318.
Tell myself that it could work out.
Maybe it's not meant to be.
You make me hate myself for somebody else,
when it should be you and me.
Though my friends keep saying we'll get better,
maybe it's not meant to be.
Love is for two, but I feel like I'm in it alone. No, no. You say that you're always.
I shut down, bringing our show to an end, but before we go, a quick recap of today's top stories. Victoria Chitepo, the widow of the late national hero Herbert Chitepo, has died. President Robert Mugabe says Zimbabwe will try all it can to make war veterans happy. And Zimbabwe's central bank imports cash in an attempt to ease money shortages. That's our broadcast this evening. Now stand by for Studio 7 in Ndebele with Ntunga Milinkomo. This is Chris Gande in Washington, D.C., wishing you a restful weekend. Good night, Zimbabwe.
siyabonga Chris lichona njani mthwakazo muhle siyalamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 8 ngomabasa 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC Wala mugela emoyeni ngenjabulo ngontungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje Unkosikazi Victoria Chitepo obe ngumfelokazi weqhawe lempi yenkululeko uHerbert Chitepo kasekho
Amabhenki indlela yawo ukuthi babe le mali eyokuthi bona bafuna ukuthi bacharge abantu ama withdraw fees amanengi bekanika abantu ama interest kuma accounts awo becharge abantu ukuthi basenze izimsweshi izimali eziningi yikho osokwenza ukuthi abantu bazigcinele icash ezindlini lasesikhwameni
ukusilela kwemali emabhanga kuyaqhubeka njalo sokuthwalise uzulu nzima kwezemidlalo iqembu leHarare City linqobe eLemutare City emdlalweni weCastlelaga Premier Soccer League lingayikatshana liza kuzwa ukuba iHarare City inqobe ngemiklomelo emingaki zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela Unkosikazi Victoria Chitepo obe ngumfelokazi weqhawe lempi yenkululeko uDr. Herbert Chitepo kasekho Unkosikazi Chitepo ubhubhela namhlanje emini Yathi impi yenkululeko iqalisa ngabo 1960 Unkosikazi Chitepo wahle wabambisana lomkakhe empini wasebenza katalala okwamenza laye wahlonitshwa kakhulu ngemsebenzi yakhe engumbalisi kodwa etabuka kwele South Africa umongameli Robert Mugabe ubike ukuthi unkosikazi Chitepo ufunyanwe indodakazi yakhe endlini yokugezela esejonile lamhlanje emini ngemva kokutshona komgakhe ngo 1975 unkosikazi Chitepo waqhubeka ebambisana labanye empini yenkululeko laze lakhululwa ilizwe ngo 1980 Ngemva kokuthola uzibuse kweZimbabwe wakhethwa ukuba inkokheli wanikwa izikhundla ezimbalwa zobuphathi ntambo kuhulumende njalo ubelilunga ledale lePolitbureau leCentral Committee yabandla leZANU-PF umntanake ubikwa emfumene esefile eze ukuzomthatha ukuthi amhambise emhlanganweni weCentral Committee yeZANU-PF Ukusilela kwemali emabhanga sokuthiye uZulu ethwele nzima ngokuhlawuliswa imithelo eminenginengi egoqela le mchina yama ATM. Imithelo ebhadaliswa nxa umuntu engathatha imali emchineni yama ATM yandise ukuba nlutshwana kulaleyo nxa umuntu ethathe imali phakathi kwebhanga. Kodwa amabhanga amanengi abikwa esekweze limithelo okuze kwasolwa ngusiba lukhulu webhanga lesizwe umnumzana John Mangutshka embikwena wethu le namuhla. UMangutshka uthi imithelo le egoqela ukwehlisa kwemali efakelwa nxa umuntu egcine imali ebhanga sekubangela ukuthi uZulu engasazi imali yakhe ebhanga. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana ezenotho umnumzana Masimba kuchera.
Abantu bafuna ukuthi basenze icash kakhulu bafuna ukuthi basenze ezinye izindlela ezokuthenga ngazo ezinjengamakhadi lani ngoba kuyadura so i-economy yethu ubona njengani izaba lodubo kakhulu ukwedlula amanye ama-economy.
Siyabona ukubana bakhona abakhala ngokuthi ukuyathatha imali ema-ATM kuyabadulela kuyabadlela imali ungasitshela ukuthi kuhamba njani ngodaba lwama-ATM
kuthiwa lukhulu we-reserve bank usephume njalo esitsho ukuthi ama-bank indlela yawo ukuthi babe le mali eyokuthi bona bafuna ukuthi bacharge abantu ama-withdraw fees amaningi benganiki abantu ama-interest kuma-accounts abo becharge abantu ukuthi basebenzise izimsrage izimali eziningi yikho osokwenza ukuthi abantu bazigcinele i-cash ezindlini lasesikhwameni. So ubona njengani kumele ama-banks aqalise ukuthi akhangele ukuthi bengenza njani ukuthi ba-reduce ama-fees abo abathathayo kuma-withdrawals kumbe kuma-point of sale purchases ukuze abantu babe lethemba elokuthi basebenzise ama-banks. Kathesa abantu bayisebenzisa i-cash ngoba kuthiphile ukuthi ube ne-cash yakho nxa ufuna ukuthenga laphana ungathenga into ye-50 cents bayakuchaja $2. Xa ufuna ukudraw imali bayakuchaja $3. Izimali ezinjengalezo kwi-economy leyo izimali eziningi kakhulu.
Kanti vele yona imali ingaphi iye ngaphi kuze kube lo dubo lonolo?
Okwenzakaleyo ukuthi i-RFZ yama ukuncedisa ama-banks kuma-foreign currency accounts awo. So ama-banks sebenzisa izimali zabo ukufunda kuthiwa ngama-nostro accounts. Ukuthi bakwanise ukuthi babe lezimali kuma-foreign accounts, foreign currency accounts ama-banks.
Umnumzana Masimba kuthera ingcwethi ecubungula ezenotho ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Lanxa uMongameli Mgabe esithi uzasuka esihlalweni nxa ibandla lakhe lingathi kasuke, inengi lithi ukhuluma nje ngoba ekwazi ukuthi akekho ongayilokotha lindaba kuZANU-PF. Ekhuluma emhlanganweni awenze labalwa impi yenkululeko izolo, uMgabe uthe uzasuka embusweni kuphela nxa uZulu kumbe abebandla lakhe bengathi sokumele asuke. Uphinde wasola amalunga eZANU-PF alwela isikhundla sakhe esithi abanye sebeze bemfisela ukufa. Kodwa uthe kayindawo njalo usaphilile. Wengeze wathi ukulwisana lokhu kumele kuphele ibandla libambane. Emhlanganweni lo ababengabalweli bempi yenkululeko batshele uMgabe ukuthi bafuna ukufakwa esikhundleni zikahulumende eziphezulu, njalo bathe bafuna ukwengezelelwa imali abayiholayo ngenyanga. Ukuhlaziya amazwi kaMgabe sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga.
Uma esithi abantu nxa bengathi kuye hayi hamba uZulu jikelele lezano naye ngathi hayi iphuma angaphuma usitshela ngezindlela ukuthi uyakwazi ukuthi abantu sebemtshela ukuthi isikhathi sesichayile njalo amazwi amagama njengana lawo uyatsho ukuthi asize yafika endleleni zakhe. Siwabona insuku zonke even sekukhulunyela abantu abanjabo umtswangwa bewakhuluma ngezindlela kodwa ngamagama ayinjengana lawo athene sewakhuluma wabadlaza. Okwesibili yikuthi uMgabe abantu abaseceleni kwakhe laphila labo abazange bamncedise ukuthi akhumbule isitsho esithi kusina kudedelwana. Kodwa yena uyakwazi ukuthi kusina kudedelwana njalo ukhuluma konke lokhu ngoba evele sephilele evalweni lokuthi abantu bangaze baqine bemtshele directly ukuthi phuma uhambe. Khona ukuthi seze wahlala wafika isibanga esingaka kwabangela ukuthi kuqalise ukuba nenkulumo njenganale. Inkulumo ekade ingekho some 10 years ago kuzane yakhe or singathi some 20 years ago phakathi kwebandla lakhe esikhanya kulezi nsuku isiyinkulumo esikhulunywa mgceke la yaseze ikhulu ukuthi xa lisithi ngihambe sengingahamba nxa lingantshela utsho ukuthi uyakwazi ukuthi usehlale wadlulisa amalawulo sokumele ahambe kodwa usesesaba ukuthi angaphuma thini. Usebona kungcono ukuthi aqhubele esingathi ngesilungu ibhathani le ebantwini athi hayi ubani yini elingitshelayo khonokho ngoba ekwazi ukuthi kakula muntu ongaphumela egcekeni amtshele khonokho kodwa uqinisweni abantu kuzanuka bamfuni umuntu lo kuklie lokho.
Nxa bengamfuni kuzana PF umhlanga njengokutsho kwakho kungani bengamtsheli pho
bayamesaba asingakulibali ukuthi esintwini kuthiwa ungakhulisa inja uyifundisa ukuthi konke okwenzayo kulungiswa ukuthi kuyikhonkothe ilume omakhelwane yenze lokhu ilume ngihlanje iqala ukuluma abantu abakho egumeni wena umnikazi wenja ungagayisi ukuyisola ukuthi kathi inja le ivele injani because umgabe azebe yinto ayiyo yona lamuhla into le uyifundisiwe khula uyikhuliswe kwi-leadership yakhe kuzanu kuyukuthi vele yena u-untouchable kabuzwa lutho ngumuntu owesabekayo wakhule njalo waze wafika kwisibanga sokuthi la isezezibhilive ukuthi vele yena ungumlimi waphansi nxa esezibhilive ukuthi ungumlimi waphansi usele simo sokuthi kathi sekwazi ukuthi angazathi ebantwini nxa lingasamfuni ngitshelani ngihambe kabasoze bamtshele bayamesaba ngoba uyakwazi bayamesaba ngezinye indlela ngingathi ngesilungu he was daring them ukuthi ngifuna ukubona ongakukhuluma khonokho
umnumzana Brilliant Mhlanga ucubungula ezombusazwe sixoxe laye ekwelebhilithane mhlaka 18 kulinyanga eleZimbabwe lifikisa iminyaka engamachumi amathathu lasithupha lithole uzibuse lanxa liqakathekile leli langa abanye bathi kalitsho lutho kibo ngoba bebhekane lobunzima empilweni obugoqela ukusilela kwemisebenzi nokubhidlika komnotho imbangela bathi nguhulumende onsundu abamjabuleleyo engena embusweni ngo-1980 kambe kuwe lichoni ilanga likamabasa mhlaka 18 uchoni uzibuse kuwe rekoda imbono yakho usithumele yona nge-WhatsApp kumbe uthumele nje imbono yakho kunombolo ezithi 001 202 465 0318 sitholakala njalo ekhasini le Facebook kanye laku-Twitter ikomiti yakwele South Africa ebihlolisisa imbangela yokuhlaselwa kwaba kwamanye amazwe okwaqhamuka eDurban nyakenye siyethule impumela yayo. Likomiti ithole ukuthi udlakela lolu lwaqhamuka lwaqalwa ngababefuna ukuxoja abakwamanye amazwe ababeqhuba amabhizimusi lalabo okwakuthiwa sebethethe imisebenzi yezizalwane zakwele South Africa. Kwagcina sokulezi zatho ezijiyeneyo ezagcina zibangela ukuhlaselwa kwabo bonke abavela kwamanye amazwe. Kubika uBenedict Nhlapho.
Obekokhela ikomiti ebisenza inhlolisiso le owayengumahluli inkosikazi neVPLA uthi lobanje kwagcina sekulezi zatho eziningi-ningi ezasetshenziswa yilabo ababehlasela abakwamanye amazwe zimbili kuphele zaba yinhlansi eyalumathisa ukuhlasela lokho.
We found that the immediate cause of the violent attacks.
Sithole ukuthi imbangela enkulu eyabangela ukuhlasela lokho kwaba linyathelo labathile ababefuna ukuxosha osomabhizimusi bakamanye amazwe emalokishini.
Uthe esinye isizathu saba yilabo ababesithi abakwamanye amazwe babathathela umsebenzi kwesinye isitolo eNatali. Umbiko walikomiti uthi njalo kwehluleka kwabezindaba kubika kuhle indaba zodlakela lolu. Lakho kwamemethekisa ukuhlaselwa kwabakwamanye amazwe. Uthi njalo lembiko yokwethusela eyayithunyelwana ngabantu kuFacebook kutshengiswa imifanekiso yabantu ababetshaywa lakho kwamemethekisa ukuhlasela lokhu. Ekuqhamukeni kodlakela lolu kwavela imbiko ethi inkulumo yenkosi uGoodwin Zwelithini yokuthi abakwamanye amazwe kababuyele kubo yiyo eyabangela ukuqhamuka kwalolu dlakela. Kodwa ikomiti le ithi kayizange ibuthole lobo fakazi.
There was nobody who came forward to us even though we
akekho oweza kithi wathi qiniso ngezwa inkosi uZwelithini ekhuluma ngase ngisukuma lami ngayahlasela abakwamanye amazwe. Akula ngitsho lo yedwa owezayo loba nje zamema umuntu wonke.
Isizalwane seZimbabwe sisodwa saba ingxenye yabayisikhombisa ababulawa kulondlakela ngo-2008. Udlakela olufanayo lwedlula lemphefumulo engamachumi ayisithupha lambili 62. Ngimelestudio 7 eJohannesburg eSouth Africa, nginguBenedict Nhlapho.
sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Owake waba ngusenator edale lephalamende leMelika umnumzana Carl Levin uthi ukucunuka kukaZulu ngokuphuma kwezindaba zabacatshisa inotho yabo phandle kwamazwe abadabuka kuwo bebalekela imithelo olwePanama Papers kudala ithuba lokulungisiswa kokuchaphazwa kwemali. ELeMyanmar seliqalisile ukukhulula ihlekana lezibotshwa zezombusazwe njengokwethembisa komkhokheli webandla elibusayo u-Aung San Suu izolo. Umsakazo osakaza ngolimi lwakweleBurma ubike ukuba eLeMyanmar lenelise ukukhulula izifundi ezilwela amalungelo oluntu phose ezingamachumi ayisikhombisa lamhlanje abamele ukumiswa phambi komthethwandaba ngemva kokuvalelwa nyakenye. Okwamanje ngesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
ELeNigeria lilizwe elibikwa linothe ngezemvelo labantu balo abalwela amalungelo oluntu okuvezwa imisebenzi yenhlanganiso ezizimeleyo ezimela izifiso zikaZulu. Leli lizwe elibikwa lilakho ukuthuthuka okwamagama kwezenotho lakwezinye zonke izigaba zempilo. ELeMelika lilesifiso esikhulu sokuthi leli lizwe liphumelele. Kungaleso sizathoke selicabange ukuqinisa ukusebenzelana kwamazwe omabili ngokuvuselela i-commission eye-US Nigeria Bi-National Commission. Unobhala obona ngobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba umnumzana John Kerry ekhuluma emhlanganeni we-commission le ngenyanga edluleyo uthe phansi kombuso kamongameli Muhammad Buhari eleNigeria lilakho ukuthuthuka ngoba ethembisa ukuzinikela kwakhe kulokhu. Njalo kungaleso sizathu eleMelika lengeze uncedo lwalo kulelo lizwe ukuze ledlule izigidi ezingamakhulu ayisithupha zamadola lonyaka, $600 million. Iningi lale imali iza kuya enhlelweni zokuvimba kumemetheka kwemikhuhlane enjengengculaza, HIV, AIDS, uqhuqho lwemalaria kanye lofuba lwe-TB. Eyinye yayo iza kuya ekutholiseni lelo lizwe amandla kagetsi phansi kohlelo lukamongameli Barack Obama olwe-Power Africa Initiative. Lolwe Feed the Future program lokuphathisa abalimi lokuthuthukisa inhlala kahle yezagamizi zemaphandleni. Ngokusebenzelana kwamazwe omabili uKerry uthi kuzaba lokuncedisana ukuphathisa abantu abahlezi nginyakatho yelelo lizwe ababhekane lenhlupho eziningi ezidalwa yibunzima bokuqhuba inhlelo zentuthuko ngoba kulapho okubhahe khona udubo lwamalwe cacha abeqembu lebesimuslim abedlulisa amalawulo abeBoko Haram. Ngakho-ke eleMelika lizancedisa eleNigeria empini le yokunqoba abeBoko Haram lokwenqabela umumo olakho kudala impi zomdeni kanye lokukhuthaza umbuso okhululekileyo kudalwa imisebenzi kanye lokuqeda ukungethembeki i-corruption.
Lawa bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Kwezemidlalo lamhlanje iqembu leHarare City linqobe eMutare City nge-4-1 emdlalweni weCastle Lager Premier Soccer League. Kubika intatheli yethu uJoseph Njanji.
Abafana beqembu leHarare City bathole imiklomelo emithathu ngemva kokubhaxabula abakwenze iqembu leMutare City nge-4-1 emdlalweni obusenkundleni yeRufaro namhla emini. Le yimiklomelo yeqembu leHarare City yokuqala kusizini yalonyaka njengoba linqotshwe nge-1 kanyalo iqembu le-Triangle ngesonto edluleyo. Ikanti iqembu leMutare City ngokwesibili ukuba litshaywe kabuhlungu njengoba ngeviki edluleyo lidliwe nge-3 kanyalo iqembu leNkezi Platinum. Kusasa ngomgqibelo iqembu leBulawayo City lizemukela iqembu leCholocho enkundleni yePapa Fields. Umqeqeshi weqembu leCholocho uLizwe Sweswe utshele iStudio 7 ukuba ukhangelele ukuba iqembu lakhe lithole imiklomelo yonke ekupheleni kwalo mdlalo njengoba belokhu bengakabi lo mklomelo ngemva kokudliwa liqembu le-FC Platinum emdlalweni wabo wakuqala ngempela viki edlileyo.
On this game, even see away, find out what is home because like my tape. I think the boys is prepared. And what about Chaka? What you took on a Wangaki Badland? But Konukano took on a Tina Sessi pressure, you want to premier Sessi Chile. because it's really a season, it's a corner and it's a very relegation. I think we'll give our best. Sidlalele ukuthi isimise siwini game nale.
Kweminye imidlalo ezadlalwa kusasa iqembu leHawumayini zadibana leZPC Kariba enkundleni yeWhite City, iqembu leChapongo lizadlala leLewangi enkundleni yeAscott, ukuthi iqembu leDynamos lizancikilana leqembu leTriangle ngaseRovaro, ngesonto iqembu leBorder Strikers lizadlala leNtshantshu zanyakenye iqembu leChickenini enkundleni yeMandaba. Lo mdlalo uzadlalelwa edolobheni leZishabane, loba nje iqembu leBorder Strikers lingele Bait Bridge ngoba inkundla yedilibatsimo esetshenziswa liqembu leBorder Strikers ingakalungeli ukudlalelwa imidlalo yePSL. Kweminye imidlalo yangesonto iqembu leNkezi Platinum lizadlala leCape United enkundleni yeBaobab, ukuthi enkundleni yePapa Fields iqembu leHighlanders lizemukela iqembu leFC Platinum. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, seven supergine.
Kuwoza Friday namhla silomfo kaChuma umduduzi Golide yena osekhiphe isingle ekhala izinyembezi ngokuthiwa ngunina nyakenye. Kodwa uthi kayiqondana ngale simo sake kuphela lingoma. Uyiculele labanengi abangaba belahlekelwe ngonina.
Mama mulele anjani, mama mulele anjani, lapho lele kona.
Ingoma ethi mama ngathi ngiyibhale ngaphinda ngayikhipha emva kokulahlekelwa ngumama wami last year ngoMashi. Bengikhulela nje wonke umuntu ngabe walahlekelwa ngumzali uma wakhe, ngoba kubuhlungu kahle kahle ukuphila ongasenayo umama empilweni, umuntu ongabika kuwe iy'nkinga uma uney'nkinga, like for especially for mina umama wami bekayi-single parent, bengithembele kuye. Engumuntu ozohamba emhlabeni wayengibiza ekhulume nami lokhu nalokhu, engumuntu obalisayo kakhulu ethi mhlawumbe sizosala sihlupheka noma kanjani, kodwa nje hhayi konke kuseseright, sakhondila kakunenkinga te.
Mama Mushele Anjani, Mama Mushele Anjani, Ulelo Lisu Mamel Matunza.
Libanga abantwana abasalayo.
Singu four khona uSisikondeni kuze mina umduduzi bese kuza utabaka bese ugcina uDikamani. Yibo la bengithi ma ingoma iqala lapho ngithi kwenzakele tabaka mtaka mama, bese ngiqhubeka nje ngibabiza bonke bana lapho.
Yini omkhumbula ngayo kakhulu umamakho okwenze wahlala phansi wayiloba lingoma?
Ye, esingasho into indlela akhulise ngayo nje sonke. Single parent donsa nzima bekafuna nje ukuthi every time asibone sijabule.
Wamba ubalisa kululu moya wako mama, ukuze siphile kahle nathi. Wamba ubalisa kululu moya wako mama, ukuze siphile kahle nathi.
Manje angiqala ukuthi ngidinga nge-DVD mhlawumbe ekupheleni kaMay lizobe liphumile elinayo le ngoma ethi Dear Mama. Le ngoma ngiyirekhode Dear Mama because bengingafuni ukulinda isikhathi eside ngoba ngifuna ukwenza i-DVD esesengihlanganisa nezinye ezikhona. Then okwe-CD ngoNovemba ngibona ukuthi lizobe seliphumile.
Amanye amadlalade akho kanje iwaphi?
Egameni lami Mduduzi Golden the United Africans khona lithi uthandule iy'nkinga, bese kuze lithi wavumelani, bese kuba yiyo lese isingle Dear Mama. Then emva kwalokho kukhona iqembu abafana bokuthula lapho engaqala khona ele ngoma enesihloko esima Africa Mash, yini engaqala ngalo kwezomculo vele ngena kwezomculo.
Abalandeli bakho ubatshiyela wapha amazwi?
Abalandeli bami ngisho ngithi ngiyabonga kakhulu isupport abanginikeze yona iminyaka neminyaka. Namhlanje ngishonele uma wami isupport abanginikeza yona bengiduduza bekhala kanye nami, ngiyabonga kakhulu. Bakhombisa ungithanda kakhulu nesupport.
Hayi, siyabonga mfo kaChuma, bekukuhle ukuba lawe kuhlela.
Ngiyabonga nami Nkomo.
Uzalazo umvukachuma ngomduduzi golide nge single yakhe ethi Dear Mama evala ke uhlelo lwe Woza Friday lingayika chana sihlobo zami liyalandela uhlelo lwe Live Talk lapho esikhangela khona umhlangano wayizolo phakathi kwabalwa impi yenkululeko lo mongameli Robert Mugabe. Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni ilingene kuhlelo. Hayi ke kwanelo kwalamhlanje mthwakazo omuhle olivalelisayo yimi owenu untungamelinkomo libe lobusuku obuhle.